baby wo umasango emiriyo ndi kichaga
muriwo ndone
ndiriyo 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 baby wo umasango emiriyo chimwe ndi chakala
wona ndiyo
sazovunduka uzazopanika akwana kuzomboita ma doubts ndiyo ninge wari numara
ndinoti ndikudzoka manje manje natadza waita hasha manje neshanje otanga kunditreata kunge ndaita crime maoko ndinawo bata ndigone kubata time misi yandoita busy ibusy misi yaka dreams of brighter days sometimes ndoita busy shungu dzangu ingoita moyo murefu please sandione kunge shiri wandiona ndiri zizi ndinokuda baby future yatiri kuumba ndikasarara kumba ziva ndarara kumba inini newe mhuri yedu iri blessed ndokuda zvekuti do ndokufunga zvekuti do handisi kunyepa baby yes I really do sandione kunge Scooby Doo saka ikona kundiwanzira mamudu
kana waona ndisikubatika sazovunduka uzazopanika akwana kuzomboita ma doubts ndiyo ninge wari numara kana waona ndisikubatika sazovunduka uzazopanika akwana kuzomboita ma doubts ndiyo ninge wari numara
songo batikana ndangansena kuzviplana ndatadza kukona nhasi
we are the good secret, you are beautiful. I kona kundi doubt, I kana kundi shouda. Nice I wanna kung and remota iri tinted. Phone iri off, kunge mushandi pa weekend.
Ndiyo ninge wari numara
chimwe ndichadzoka nemiriyo
ndiriyo 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 baby wo mumasango emiriyo ndichitsvaga muriwo ndiriyo 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 baby wo mumasango emiriyo chimwe ndichadzoka
nemiriyo
Running out of